Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 10/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tisagisitawo masolution nyanyanya kuti vanhu ngavataurirane, ngavakaite dialogue pakati pavachamisa nai Emerson so that vanhu veZimbabwe vamboponawo. Tachivapawo mazano nyaya yeikonomi, nguva tichibvunza zvakanyanya kuti nyaya yeikonomi munoifambisa sei, nyaya yedrips yezvikwere zvenyika munoifambisa sei, nyaya yemari dzinozvifambisa sei.
Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rinoda kubatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Nokuti tingakwanisa hedu kuvama wangakwanisa kuona kuchinja kwakanaka, asi ndiona sokuti ruzhinji rwavanhu harusina chivimbo nehurumende, ruzhinji harusina chivimbo namabhengi. Nokuti kumabhengi ikoko uku ndo kunozonzi mari yako yadai haichakwanisi kutenga zvayaitenga mari iyoyo. Saka handivoni kuchinja kwezvakanaka, ini kuchinja kuri kutoitika, kuchinja zvinhu zvichitorwadza vanhu zvichiramba zvichirwadza vanhu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti ruzhinji rwevanhu muZimbabwe harusisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Webatevedzeri vemutungamiriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatendai biti vange vachishanya kuBritain nekuFrance vachikurudzira nyika mbiri idzi kuti dzikurudzire hurukuro pakati pebato ravo nebato riri kutonga muZimbabwe. Vabiti vaudza Studio 7 kuti bato ravo harichangoita zvekushora badzi, asi rinoda kubatsirawo nemazano nemhinduro yezvinhu zviri kunetsa munyika. Vabiti vati bato ravo rinoda kuti nyika dzekunze dzive nechekuita nezviri kuitika muZimbabwe uye kuti dzimire divi rimwe chete nevanhu veruzhinji, zvikuru sei panguva ino apo vanorwira kodzero dzevanhu vari kusungwa nekurohwa nevanhu vehurumende. Tabata vabiti kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Kuno veBritain vakamboda kuti vaconfuse Emerson Mnangagwa ne-so-called new dispensation. Vakamborasi kunyanyanya paive paine ambassador uya muzvarwe Katrina Deng. So zvazvakakosha kuti varidzo kuti gwara rakanaka nderevanhu nderini. Tine crisis yelegitimacy kuZimbabwe, Chamisa vakahwina election. Tine crisis yeikonomi, murume anoitwa Mutuvingube idofo remakokoko, murume anoitwa Mnangagwa idofo remakokoko. Asi hakusingokutaura kuti Zimbabwe zvakashata. Tachisagisitawo masolution nyanyanya kuti vanhu ngavataurirane, ngavakaite dialogue pakati pavachamisa nai Emerson so that vanhu veZimbabwe vamboponawo. Tachivapawo mazano nyaya yeikonomi, nguva tichibvunza zvakanyanya kuti nyaya yeikonomi munoifambisa sei, nyaya yedrips yezvikwere zvenyika munoifambisa sei, nyaya yemari munozvifambisa sei. Ini savabiti semunhu akambotungamira tichivataura kuti aiwa sikuvi veMDC ndokubasa kwedu ikoko, tinokwanisa kununura. So vanga vachida kutonzwawo. So zvazvakawanda, there was very useful and deep discussions, and ndoda kutenda Minister Harriet Baldwin nekutambira zvakanaka. Ndoda kutendawo mamatinda ari muBritish government achamadoma nemata. Ndoda kutendawo zvakare mamachinda ari muFrench government, nyanyanya Director of Africa avo, nekutitambira zvikumushe nekunyatsoda kunzwisisa chaizvo kuti Zimbabwe inombofamba sei.
Vari kuzvitambira here uye pane zvavari kuvimbisa here?
I think chatakakudzira kuti vavimbise ndekuti vamire pachokwadi, vamire nevana veZimbabwe. So takakunyanyokurudzira ai humanitarian assistance, sezvamunoziva Zimbabwe yarohwa necyclone idai nemacyclone akawanda. The environment is under threat. So takakuti mirai nevanhu veZimbabwe. Chechipiri takati mirai nemapoka anopira nezvekodzero dzevanhu. zvamunoona imi nyaya dzekodzero kuZimbabwe, vanhu varongosungwa, vanongorohwa, vana mukoma Obed Masaraure vakarohwa zvinotyisa marimwe zurai, vana Starman Dewa nevamwe vachisungwa, isu tatito nditori pausungwa izvozvi, isu tatito mirai nekodzero dzevanhu, mirai nemaorganization dzakafanana Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Chitatu tatiwa kukurudzira kuti let's find a permanent solution to the Zimbabwean crisis. Let's create a soft landing to the Zimbabwean crisis. Because tikasa create a soft landing, unogona kukuu, bana unogona kushudwa zvakare. So ngapaitu hurukuru, pakatipa vachamisa vakatunga mbele MDC, batora ndiri vice president, na iye amuti Emmerson Mnangagwa. So we were calling and urging for a soft landing on Zimbabwe.
Avo vange vari umwe wevativedzeri vemutungamiriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vatendai biti vari parunare kuLondon, United Kingdom neStudio 7. Nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye zvimwe zvinhu zvinodikamwa nevanhu zviri kushayika munyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio vari kushanya kuZimbabwe. Vanoti mafuta edzimotikari achiri kungotengeswa nemadhora ekuAmerica kunyange hazvo hurumende yakanga yamboti izvi zvichamiswa. Muzvinafundo Masocha vanoti veruzhinji havasisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi. Tabata muzvinafundo Masocha muHarare kuti twinze zvavari kuona munyika.
Chandiri kuona ndechemarwadzo ari kuramba achiwedzera kuvanhu vomuZimbabwe nenyaya yokudhura kwezvinhu mumashopu mese mavari kuendawo muno kuti hazvisi kudzaka zvinhu zvacho. Zvekare hurumende yakanga yambotaura kuti hapana vanhu mafuels magaraji anobvumidzwa kutengesa petrol nedhiziri nemari yokunze yamaus dollars kana yamaranzi, asi handioni chachinja. Unoenda pamafilling station mamwe akati wandiwande vachingoti isu tinotengesa namaus dollar kana namaranzi chete petrol kana dhiziri iroro. Saka kuchinja handisi kuona kunyanya kuchinja kwezvakanaka, asi kuti zvinhu zvinenge zvichiitipei. Peturo zvayo nedhiziri zvinenge zvaakuwanikwa, asi nenyaya dzokuti vanhu havasina chivimbo chokuti mangwana zvichawanikwa here, vari kungoenda vachinoenda pamaraini ipapo chero ichiwanikwa kwese kwese. Saka ndo pandoona kuti vanhu havasina chivimbo nehurumende kuti ingakwanisa kugadzirisa matambudziko avo, nokuti havasi kuziva kuti mangwana zviri kuwanikwa nhasi zvichawanikwa zvehere mangwana.
Asi izvo zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuwanikwa hazvere?
Tinoona zvimwe zviri kuwanikwa, asi kubva mavhiki aperayo shuga inenge yanga yakunetsa kuwana kubvira kuHarare kwandandiri uko tinosvikira kumasvingo uko shuga yakunge ichishayikwa. Panenge pachiwanikwawo mafuta okubika, unowana pamwe pane raini ravanhu ipapapo, zvinei zvichireva kuti mafuta anenge asinganyatsi kuwanikwa. Asi kwozoitawo chinokashamadza chokuti unozowanawo pamwe panei pachitengeswa mafuta okubika akati chipei, asi vanhu vanenge vachimatuta vachitonzi totengesera munhu bhodhoro rimwe ramafuta chete. Saka kumafuta nokushuga uko hameno kuti chii chinoita kuti zvisanyanye kuwanikwa sokuwanikwa kwazvaiitwa kare.
Pane chamuri kuona here chiri kuchinja zviri nani?
Handisi kunyanya kuona chiri kunyanya kuchinja zviri nani apa, nokuti kana vanhu vasina chivimbo nehurumende yatinoti consumer confidence iyai, handioni kuti chinganyanya kuchinja zvichiita zviri nani ndechipi. Ndinoona sokuti hurumende ikanyanya kushanda chaizvo chaizvo nesimba kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe huvimbe nehurumende. Tinoona kuti tingawana kuchinja kune kwakanaka, nokuti tingakwanisa hedu vamwe kwanisa kuona kuchinja kwakanaka, asi ndiona sokuti ruzhinji rwavanhu harusina chivimbo nehurumende, ruzhinji harusina chivimbo namabhengi, nokuti kumabhengi ikoko uku ndo kunozonzi mari yako yadai haichakwanisi kutenga zvayaisitenga mari iyoyo. Saka handivoni kuchinja kwezvakanaka, ani kuchinja kuri kutoitika kuchinja zvinhu zvichitorwadza vanhu zvichiramba zvichirwadza vanhu.
Ko, panyaya yeuori munopaona sei? uhori huri kubatsira kuipa kwezvinhu here kana kuti uhori hwave kudzikira?
Ndinoona sokuti uhori huri kuramba huchikwira, nokuti zviri kuitika ndezvokuti vanhu vanenge vari munzara, vanhu vanenge vachinatsokutambura kana vari kumabasa uku, tarisiro yavo ndeyekuti pamwe vangawana chavuviri nokuita uhori. Nokuti unogona kuenda kunobhadhara mari kana kumakanzuro kana kupi uku yokuti uzokonektirwa, angava magetsi ako kana mvura yako, asi unoti wanzi unofanira kupawo mari yokutenda. Nokuti woenda kana kunotenga kwaona kutenga neUS dora chaiko, unogona kuona kuti instead of US dora, US dora iyoyo ipinde mukambani yakutomhanyirwa naana keshia paya paya, vobva vasiwaipa makadhi avo. Saka handioni kuti uori hungadzaka vanhu vachiva namarwadzo akawanda kudai, nokuti vanenge votoona kuti corruption iyoyo uori ihoko ndo kwavangatowanawo chaviri chokuti vangakwanisawo kutengera vana kana dhiringi zvaro, kana kuendesawo vana kuchikoro kana kutenga bhuku kana bhiro. Saka uori hungambodzaki kana vanhu vasina kunge vakagutsikana nezvavanohora kumabasa kana nemari yavanowana mukutengesa kwavo. Ndiona sokuti uori huri kutokwira ini. Zvekare chinoita kuti hukwire uori uhu, hapana zvatiri kuona kuhurumende zvinoita kuti vacho vanoita uori vanenge vakambobatwa kana kuti vaya vane listi yakambobuda ichinzi vakaexternaliza mari kuti vakazodini, hatina zvatiri kuona. Saka chii chingaita kuti uori hupere? Hunotowedzera kana pasina vatiri kuona vari kurangwa?
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio, vari parunare kuHarare neStudio 7. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bulawayo 24 ine nyaya pamusoro pevana chiremba avo vanonzi vapa hurumende chiziviso chemazuva 14 kuti zvichemo zvavo zvikasagadziriswa vacharamwa mabasa. Sangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rati vana chiremba vachabatana nevamwe vashandi mune zveutano mukuramwa mabasa. MuNewsday mune nyaya inoti sangano reZimbabwe Institute of Engineers riri kukurudzira hurumende kuti itarisise igokurumidza kugadzirisa zvinhu zvakaita semabhiriji nemigwagwa, nekuti zvinhu izvi zvinoda kugadziriswa nekukurumidza. Bepanhau reHerald rinoti pane vanhu vakapaza vakapinda mumahofisi eMinistry of Health and Child Care vakaba magwaro nemakuponi emafuta edzimotikari. MuHerald mekare mune nyaya inoti mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoda kuti nharembozha kana kuti maselfoni arambidzwe muparamende nekuti ari kukanganisa kuitwa kwebasa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamga sei vashamarari veStudio 7 navateereri vayo vose. Ini ndinoti vamunangagwa ngavachibva pachigaro, because vanhu vose hatichavadi. Vachamisa vachitonga havo, nokuti itashatirwa vanhu vamwari wee. Manyuka renzi yavari kudakisa iyo haichatobetseri, because hatichadi. Havazvionere kuti vanhu havachavadi. Ndatenda hangu, inetwa maitindo ndiri kuRustenburg, South Africa.
Ina ndichina ID. Mapurisa akatora chitupa changu. Vekadhiro kubhengi mapurisa pachikato. Hamene kuti vanoda kundoridiriko. Kavandipe kadhiro angu ekubhengi mapurisa pachikato. Ari angadza, ari angadza chongakandimire. Ndovari kutoti manhu kucheka vanhu. Vachisungana vachiindisa kukoti zvinosasina basa, vachipuwa mari nembavha vachimwadoro mumabhawa. Matsotso apachikato.
Mamga sei mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Janet Mangenge. apa unda kupati chimu ku Studio 7. Tiri kuno ku South Africa on Petroleum Swashango Vendomandiri. Ndiri kuchema nenhoye vana vana chikoro vana hazwinda chikoro vana ari kudzingwa everyday vana ari kudzingwa ipa maticha ari kustrike achichi anoda kuwedzegwa mari tudzeti tosvika kupi but tichiza nzvimbo yedu tichiuya muno muSouth Africa nenhau yemabasa Zimbabwe hakuna mari hakuna chii hakuna mabasa tosvikepi tichichema tichahonyara ravo rini tichiita basa yekukurudzira yekusimudzira nzvimbo dzevanhu South Africa ichikura yedu Zimbabwe ichiora saka isu vanhu tofutati tiwanewo kuti isu vanhu mazimbabwe tive tisenzeso tisenzawo munzvimbo yedu tichikudzawo Zimbabwe ndechichemo changu chandiri kuchema
takadai konhai vatanonoka wande kuno kumasvingo kungochema hameno kuti mabhinya obvepi tine vana vokungochekwa vachihayiwa zvipipipi umwe takatowana angova mabhonzo pamucheke dai veduwe zesai nomirira kuti vanhu vaurawe herei zesai tanonoka wande masvingo tatambura nezesa wee zvokwadi hurumende yevamunangagwa yotiuraya nenzara tine maofe hadzichitotitsvakira ivo madhona tirarame tinorera nherera hakuna kana chauchatenga tovapei
dai mwari vangopindirawo panyika yedu yezimbabwe zviri kuitika mairi zvinorwadza vakadini henyu vashamarari totienda nefemiri yenyu enhau dzamuti
mangwanani akanaka mhuri yestudio 7 ini ndinonzi tsungirirai Cyprian Jova ndiri kuwestern cape kufreedendale South Africa ini ndinodawo kutenda vatori venhau vanotitorera nhau kuchinaya kuchitonhora mazuva ose vanoita kuti tiwane nhau dzedu ndinoda kutenda Shingirai Madondo anotora nhau ari kuBotswana ndinoda kutenda zveMichael Kariati anotitorera nhau dzemutambo Gandri Maramba Thomas Chiripasi Kiri Mudzamiri Godwin Manguja More Blessing Mujoma Arthur Chigoriwa Rutendo Mawero Nasisi Marvelous Mhlanganyauye ndichiti rambai makadaro munoita kuti tiwane nhau mazuva ose tatenda
vasweresi hama dzangu paStudio 7 apo ndiri kuti inini ndiri kuda kutaurawo shungu dzangu dzipere paStudio 7 pane zvikiitika munyika musha wedu wemudzi muvhombozi area saka ndiri kuti inini ndiri kuda kuti mundibate utitaure paStudio 7 tikuudze zvikiitika kuno tiri kuita kunge tiri kuMozambique isi tiri muno muZimbabwe that's why tazoitawo mukana wekuti titaurewo nemi mukatiwa mukana totaura nemi ndifonerei kana muine mguma varume tatambura
makadiiko vashamarire vestudio 7 ana mukoma Jonga munofara here ikoko inini ndiri kushushikana zvikuru panyaya ndeibata panyaya yamukoma Obed Masaraura zvinhu zvinondirwadza kuti munhu haukwanisi kuti urwire kodzero dzako kuti vakomana pa munondipowo apa mari yemunondipa iyo munopa vashandii ishoma ndiri kukumbirawo kuti mutiwedzerewo mari asi tiri kunzwa kuti hanzi mukoma Obed Masaraure vakabva vatorwa nevanhu vakapambiwa vakatorwa vakandorohwa kafira mberi zvinhu zvinondibatabata zvisikambotoiti zvinhu izvozvo kana iri hurumende inoite saizvozvoka kudai vari vamwe ndaivakumbirisa hangu kuti dai vaigonawo kusiya tsika yakadai ngei iyoyo because zvinhu zvisina kunaka zvekuti munhu haufani kuchema kuti zvendiri kupiwa handisi kuguta ndiri kukumbirwa kuti mundiwedzerewo honzi haufani kutaura kuti handisi kuguta zvavapiwa izvo unofanira kuti utoguta izvozvo zvinhu zvinondikwadza izvozvo zvinhu zvakaipa zvisingaiti ini zvangu ndinobva ngu ndiri pachipinga apo izvi ndiri muno muPretoria South Africa ndokwendiri izvozvizvi
avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo
Aya mashoko avo asine ndicho kuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye moedzavo kutiudza kuti zvinhu zvingagadzirwa sei munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSudan akanda husi hunokatikidza muvanhu vange vachiratidzira murunyararo muguta guru renyika Khartoum, pakafa vanhu vana. Vanhu muSudan vari kuda utongi hwevanhu vasiri vechiuto. Sangano reSudanese Professionals Association, iro riri kutungamirira mukuratidzira uku, rati kuratidzira uku kuchaenderera mberi kusvika mauto aisa simba rokutonga mumaoko evanhu. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nesvondo vakati kwemakore mazhinji Mexico yange isingashandi neAmerica mukedza kumisa vanhu vanopinda nemuMexico vachienda kuAmerica. VaTrump vati vane tarisiro yekuti chibvumirano chitsva pakati penyika mbiri idzi chichabatsira kugadzirisa nyaya iyi. VaTrump vati kana Mexico ikarega kumisa vanhu vanobva kuchamhembe kweAmerica, vachadzika mitero pazvinhu zvinobva kuMexico zvichinotengeswa muAmerica. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kutanga mwedzi uno, nhandare yendege yeguta reLouisville mudunhu reKentucky, Louisville International Airport, ichange yava kudaidzwa kuti Louisville Muhammad Ali International Airport. Meya veguta reLouisville vaGreg Fisher vanoti Muhammad Ali aive munhu wevanhu vese pasi pose, asi guta rake raive rimwe chete reLouisville. Muhammad Ali, uyo aitya zvikuru kufamba nendege, akashaya musi wa3/10/2016. Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mitambo yakasiyana siyana, tafadzwa munjanja anogara kuOklahoma, anoti zvinofadza kuona munhu achirangarirwa zvakadai nekuti akaita zvinhu zvakanaka muupenyu. Munjanja ati kunyange hazvo Muhammad Ali akashaya makore mazhinji apfuura, achiri kungokashamadza vanhu pasi pose nazvino wese.
City of Louisville yakachinja zita reairport yavo kuti ive ichizonzi Muhammad Ali International Airport.
Sei vakachinja zita reairport iyi kuti izikanwe nezita rava Muhammad Ali?
Kuchinja kwakaita zita reairport iri kwanga kuri kucherechedza mukurukuru wemutambo weboxing waMuhammad Ali, kuwapa ruremekedzo nekugona kwawaita mutambo uyu, but chikurusa kuunganidza kwakaita waMuhammad Ali vanhu vakasiyana siyana all over the world vachiwasapotawo nemutambo wavo, uyezvewo neroo yakatambwa naWaMuhammad Ali kune anonzi macivil rights movement in the 60s. Ndichowo chezvimwe zvinhu chakaita kuti varemekedzwe kuti vapiwe zita reairport. Mbiri yavo yanga iri yeboxing, yaiunganidza vanhu vanobva munyika dzakasiyana siyana panguva yavaiona mutambo uyu.
Pane zvamungatiudza zvishoma pamusoro paVaMuhammad Ali here?
WaMuhammad Ali wakazvarwa muna January 1942 musiti inonzi Louisville. WaMuhammad Ali wakazvarwa nezita rekunzi Cassius Clay, ndoranga riri zita ravo rekuzvarwa. Mugore ra1964 waMuhammad Ali ndo pavakachinja kuva muMuslim, ndo pavakajoinawo Muslim religion, ndo pavazochinja zita ravo kubva kuna Cassius Clay kuenda kuna Muhammad Ali. Ndingati muchidimbu background kana kuti kutangawo kwakaita upenyu hwamu waMuhammad Ali zvichizosanganisawo nepacivilized movement atataura kuhwina kwawakaita boxing zvemukurumbira.
Ihwo upenyu hwavo hwakanga huri huchine mukaka here?
Ndingati nguva yanga yakavaomera waMuhammad Ali yakauya muna 1964. Muna 1964 ndo nguva yaitsiritsidza hondo yeVietnam. WaMuhammad Ali mugore iri vakaramba kujoina United States Army nepachikonzero achiti vanhu vatema wanga wakatsimbirirwa, saka wanga wasingaoni zvichikodzera kuti ivo vanhu vatema vari kutsimbirirwawa waende kunorwira nyika yeAmerica vachizonofirawo musango, uyezve vanga vasingasapoti hondo yeVietnam iyoyo.
Nyaya yechitendero chavo chechimuslim yakambonetsa zvikuru. Sevakazvipedzisira vava kudiwa nevanhu vakawanda pasi pose.
Munguva yacho nemakore acho vanhu vaimiririra kodzero dzevanhu vatema vanhu vairespektwa sterechi. Tikati nemaAfrican countries, even nevanhu vanga vasvika bvumiranowo nezvinhu zvanga zvichiitika muAmerica. Saka vane vanhu vakawanda vakavatedzera nedhisizheni yavakaita iyoyo.
Anofarira mitambo yakasiyana-siyana Tafadzwa Munjanja achitaura parunare kuOklahoma neStudio 7.
Chema, ini ndachema, neni wagata,
ngati baby, ndi baby.
You and me, Chete, a panting at in it,
take a take. No one's a best of the two, one of the money, the Mutauro, Kobago, Haman, some money. But the 32 that a party one got the day, got the farmers educated them, but in Baramari,
in a different Nakasia, and in order, Rudo Rangu, in all Kaiwe. Baby, I'm gonna chino shota. Andi boku si ane ngata.
So no da, ini doi da chero. Hasi usa zonchi sa mchero. Bibi kapa niri chingwa ita wani mufero.
Baby, so no da, ini doi da chero. Andi boku chiki sa mchero. Andi kusi endi.
Muno mune mufaro hona tunjiva
Dati wonga bero rerudora vira Gati ite jatai vavarira
Sezo nguva edu ya pera Rekai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rinoda kubatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti ruzhinji rwevanhu muZimbabwe harusisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So we see.